vachiparwa chirongwa ichi chinonzi Jobs Upliftment Investment Capital Environment kana kuti JUICE panzvimbo yemabhizimisi yeHigh Glen vatsvangirai vati dambudziko richanetsa hurumende kana vave kutonga inyaya yekumba mabasa matsva asi vati chirongwa ichi ndicho chichapedza dambudziko iri.
The MDC is a plan that will get Zimbabwe working again through the Jobs Upliftment Investment Capital and Environment JUICE. We shall strive for full employment. We are proposing a raft of measures. Our jobs plan shall help us build a society where individual enterprise, human and property rights and security are respected.
Vati nyika ine vanhu vakawanda chose vanoda basa uye hurumende yavo ichange ichipa mubayiro kune makambani anenge achipinza vanhu mabasa. Vatiwo hurumende ichamutsiridza makambani maindustry pamwe nekuona kuti makambani ekunze auya kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe. Munyori mukuru mubato reMDC zvakare vari gurukota rezvemari vatendai biti vatsinira mashoko avatsvangirai vakati kuti chirongwa cheJUICE chibudirire vanhu vanofanira kuvhotera vatsvangirai musarudzo dzinotarisirwa kuitwa gore rinouya.
Zvinangwa zveJUICE zvii? We want to create decent employment opportunities for Zimbabwe. We want to create an enabling environment for entrepreneurship. We want to attract foreign direct investment. We want to put money in social services. We want to push nyaya regional integration.
Vabiti vatiwo Zimbabwe ichange yavakuita mabhizimisi nenyika dzepasi rese pamwe nedzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica asi vatsvangirai vati mushandira pamwe nenyika dzemudunhu reSouthern African Development Community kunonetsa kana nyika dzakaita seSouth Africa dzichiramba kuti Zimbabwe itengese zvinhu zvayo kunyika iyi.
How do we even promote regional integration when we are putting barriers against that regional integration trust? Ravure to export our zvinhu ikoko. Iwa chiti export our zvinhu ikoko. After all, we invest, we actually import from South Africa billions and billions of manufactured goods. That means we are creating jobs in South Africa, but they don't want to do the same to us.
Vatsvangirai vashorawo mutemo weZANU-PF wekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema vachiti uri kubatsira vashoma chete pamwe nekudzinga vanoda kuunza mari neupfumi munyika.
Kana uchitaura vashoma takudonda 51% munhu wacho asati auya. Isu hatine kubhurusa shiri. Murungu akauya muno akaita kainvestment akaisa kafactory kake apa akaemploya vana vedu zvakaipe izvo. Utanoti ya saka ndoda 51% asati avaka. That's the biggest crisis we face because that policy discord is what has led to the crisis of investment in this country.
Pane kupokana kukuru muhurumende nekuda kwemutemo weindigenization uye ZANU-PF iri kuramba yakaoma musoro nekumanikidza makambani ekunze kuti ape zvikamu 51 kuvatema vemuZimbabwe. Vatsvangirai vati bato ravo richangira kukwanisa kuita zvirongwa zvaro kutanga gore rinouya apo rinotarisira kukunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.